zvinoshamisa kuona vakuru vehurumende vachingotaura zvine zvisakara nebasa. Kutora nyaya yenhomba kuiita zvepolitics inyaya yeupenyu hwevanhu, inyaya inoda kuti tibatsirane pamwe chete senyika, kuti pega pega patinoona kuti apa pashata vanhu tisarasikirwa neupenyu hwevanhu. Saka nyaya yenhomba aisi nyaya yekutenda yepolitics. Ivo vacharamba kana vachitaura mashoko akadaro vari vanoshanda kumahofisi makuru enyika. Hazvinosuwisa, zvinotaridza kuti nyika chaicho hakuna kwairi kuenda, nekuti ivo vari kutarisa zvinhu zvekutoita zvepolitics zvemapato panyaya yekuti tidzivirire chirwere. Zvokuti MDC yazodai zvinhu zvisiri zvokuti zvikatoenda pasocial media wotanga kunyora manyepo uchinyemera vanhu zvisina basa. Isu toda kuti vana veZimbabwe vapuwe nhomba kuti tidzivirire kufa kuvanhu vakawanda, tidzivirire upenyu hwevanhu hwatinenge takwanisa kutidzivirire seZimbabwe. Saka isu nyaya tiri kutokurudzira, ndofunga muri kuona kwese vatungamiriri vese vebato vari kukurudzira nyaya yekuti ngatibaiwe nhomba kwese kwatiri. Hatakwanisa kuwana ukoko zviri pedyo nesu, munhu wese tobaiwa nhomba kuti tiedze kudzivirira kurasikirwa neupenyu hwevanhu.
Asi ma hamuna kumboedzawo here kutsvaga nhomba kuti mubatsirewo hurumende nekubayiwa kuri kuitwa vanhu nhomba?
Isu sebato tagara tinoita zvakawanda zvinoita kuti tibatsiridze, even kusanganisa pamazano chaikushaia kuti nyaya yecovid yoitwa sei, zvofamba sei. Ndofunga makaona pakutanga tanga chaipo chaipo ichitanga kudza covid yaakuda yapinda muAfrica, yapinda yakuya kuZimbabwe zvakasiyana siyana. Vachamisa president wevanhu, vakamiramira zvikuru nevakuru vezveutano, vana vamadzorera nemadoctors vazhinji. Atakaunganidza kuita task force yekuti tiongorore kuti topa sei mazano zvinhu zvofamba zvichirona. Nhasi munoona vamadzorera vanove mukuru wezveutano mubato redu vanomiramira zvikuru tichinyanya kutarisa kuti toita sei kuti batsikidze munyika yeZimbabwe. Chakakosha chatinoda kuti vana veZimbabwe vararame, vana veZimbabwe vawane kudzivirira chirwere ichi chanetsa ichi. Nekuti chakakosha hachisi nyaya yekuti vanhu vaita zvepolitics vachingoita politics. Zvinofanira kuzounza raramo, raramo kupi kuvanhu? Vanhu varenge vari vatano, vanhu vari vapenyu. Tararama takunda hondo iyi yatinayo yechirwere chanetsa pasi rose checovid-19.
Saka neimwe nzira muri kubvuma here kuti bato renyu rakatsvagawo nhomba dzokuti dzinge chibatsira kudzivirira covid?
Tiri kutaura kuti vacharamba mashoko avakataura ivavo, haanei nekuti nyika ifambire mberi panyaya yekurwisa chirwere ichi. Zvokuti MDC yazotsvaka zvakati kwakati, yazodii zvakati, anenge ari manyepo kutya MDC alive. Nyaya yenhomba chavafanira kuziva chekuti iyo mari iri kutenga nhomba yacho kudzikonya imari yevanhu, inyaya yemari yemataxpayers. Taxpayer ndiani? Ndini, ndimi vari kubvisa mari, vari kudiaspora, vane madiaspora remittance. Isu vari muno vanobatsirwa ma2%, vanobatsirwa maincome tax, vanobatsirwa maVAT zvakasiyana siyana. Imari yevanhu iri kutenga nhomba. Saka vanonga vakubayiwa nhomba mari yavo yavanonga vakabvisa kubva kuhurumende.
Pane nguvawo yaimbonzi bato renyu raishoropodza nhomba yekuchina, makamira papi panhomba yekuchina?
Ndosaka ndataura paya kuti vanongomuka vachifunga zvepolitics. Isu ndati kubva pakutanga tanga tiri clear kuti chii chinofanira kuitika. Iyo nyaya yenhomba iyi tinotobudisa mashoko kana mabharo atinonyora kuburikidza nemunyori wedu mukuru wezveutano mubato redu vaHenry Madzurira. Saka isu hatina nguva yatakati nhomba haidi uzwa. Takati tanga pakutanga chaipo nhomba ngaiuye yakawanda muno muZimbabwe, vanhu vazhinji vabayiwe kuti vanhu vararama.